anibu zuti nikatanga na papi chati jalinga kutora ndicho kuti tangozi nao zvitaugwa pa press conference yaitiwa tanzwa kuti mai mudzuru vaita press conference kumba kwavo kuma 10 o'clock or 11 o'clock vachiri tidzika mumusangano atisiza kuda kwai kwai vaitiwe kwai kuda vanhu vanga vachida kuita cool vakaita mameeting kuita cool zvinova zvaitaurwa namukabe kare kuti vana gumbo vari kuenda kuita cool kana kuti mai mudzuru vada kuita cool saka takatamara zvikuru kuti ko zvabva nokupi kana takatomirira kumaofices edeparty kuti ivo vanouya tigadzire zvomusangano asi vabva vaita press conference
saka imi maitawo sei pane mashoko anga achimbotenderera ekuti mavadzingawo futi mubato ichokwadi here zviri kufamba sei
No, hatina kuvadzika mumusangano taita press conference ichokwadi asi pataita press conference ya tangotaura kuti iko mai mudzuru havana masimba kuti vangatidzinga nokuti chokutanga tisu takava apoinda kuti vaite izvozvo vanga vasingadi vamutungamiri asi tikavapesura kuti vedwei tibatsirivo isu tinoda mwana mudiki anotungamira isu takura saka patiri isu isu tiri vatatu tasa naivo nini mwana angari mudiki ndiyo mai mudzuru kati chitorai utungamiri hwemusangano uyu chechipiri tikati ndanga tichidavo mudzimaiwo anotungamira musangano ndochechembo chavanhu vedzimbabwe zvikuru madzimai tikati chechitatu wakashurungudzwa zvikuru namugabe saka unofanira kuti utungamire tikanetsakara kuti tovakonvinse kuti vatungamire asi vakazotendawo vakatungamira saka tiri kuti zvino nhasi ungauya zvevanhu vakadaro vangava vakakupa masimba vakakuita ashuwa kuti hatidi kutora nzvimbo isusu utungamiri iwe chiita iwe mutungamiri yatikaenda congress iwe ndiwo watinonesa mberi but wauya nerivhesi manje wavakutidzinga zvidorevei anyway hauna power yokudzinga nokuti hatina constitution yokupa masimba iyawo iko zvino hauna masimba masimba anongoziwanikwa tapedza congress
saka izvi zvinorevei manje muchiri mumubato muchafoma rimwe idzva zvinenge zvichifamba sei
kunai blessing tofoma rimwe idzva isiti takafoma musangano wepeople first iye ndeye anotonotsvaka pati yake yaanoda nokuti isu iyi ndeyedu takaifoma tena vamutasa tikamukumbira kuti ngauye saka isu hatifomi new party iye ndiye unofoma new party kana achida kuramba achienda mberi naizvozvo but varongero atinawo isu isu tiri vanhu vaya vanoti ivo tikaita zvitsidzo tinofanira kuzvitevera chimwe chechitsidzo chechikuru chatakaita takati isusu musangano wedu haufaniri kunge uchidziga vanhu nemhaka yezvatakaona muzanu p f kungoti ukangodai vote of no confidence ukangodai wawithdrawiwa ukangodai tikati aiwa isu hatidi mukwati medu hatidzingi munhu vatinoita nezvekuti tinoita tinomuita relieve basa ranenge achiita uye tomureassina kune rimwe basa zvo zvatakaita izvozvo kuna mavhairi taona kuti ava kukonewa kuita basa tikati mavhairi ngaachimbomira tikatenderana nesteering committee kuti yes mavhairi ngaamira asi tadaro ndokubva ivo varamba vakati hai ndizvozvo ndichamboita reflect moita reflect mangwana toona wava kungotevedzera zvinhu zvinoitwa nomavhairi saka zvinhu zvakatinetsa chaizvo but isu hatidzingi vanhu
ko dzimwewo nyaya dziri kufamba kuti imi manga musingadi kuti Zimbabwe People First ibatane navatsvangirai ichokwadi here
kunyepa uko kunyepa tiri kuramba kushanda natsvangirai sei toramba kushanda nemamwe mapato ese sei iye ndiyanga achitora zvinhu zvese zviya zveone cender power kuti unoda kuti iyaite zvecoalition iye unoda kuita zveforeign affairs unoda kuita zvese zvese kungobata bata sezvinongoita vamugabe kubata bata zvinhu zvese haapi vamwe hadelegati hakuna collective responsibility hakuna accountability unoenda unoreza mari tongoona vanhu vava kudla zvinhu haana kumbotitaura kuti ndaita kwakati ndikapuwa mari yakati and so on unongobuda achimwenda somunhu anopenga so tingashanda nomunhu wakadaro sei
asi vagumbo nekunetsana kuri kuita kwete mapato ose anopikisa munoona vaine mukana here wekukunda musarudzo dza 2018
haiwa forget about it. She doesn't have the haana ruzivo kutunga mira ana njere kutunga mira tava kuwa kutaure choko adike takati chingu wanza zinu mwaka asiku zote haubuda nukuti anotia namba simba kutizika taka hizi turukuti ana ability ne capability de capacity to run in organization agoni kuna tutufana ulu tanga patwa mpeju kake ugesi munga wane doctorate or whatever it is but ana capacity those who do need that you know mutanga na uchina direction ano zisaround na makrooks ma CIO operatives na neyama zake sile ukatungembe na mutanga na ukadaro you are people first as if you forget about it.